zvaburitswa neve Zimbabwe Electoral Commission zvinoratidza kuti kusvika nezuro dunhu reBulawayo rine vanhu zviuru makumi masere nezvitatu vanove zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanyoresa. Dunhu reMatabeleland South ranyoresa vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nezvina, ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe. Dunhu reHarare rine vanhu vakawanda kudarika vamwe vose munyika vanove zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu vari zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Dunhu reManicaland ndiro riri panzvimbo yechipiri pauwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota. Dunhu iri rine vanhu zviuru mazana matatu zvinove zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC pamusoro pekuti basa rekunyoresa vanhu rafamba sei kusvika pazuva ranhasi apo pari kupera chikamu chechipiri chezvikamu zvina zvekunyoresa vanhu. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanyoresa vachiri vashoma.
Zvatiri kuona pari zvino ndozvokuti wandu hwevanhu vanyoresa kusvika nhasi sevavhoti huri kuramba huri pasi pechikamu che50%, uye kunzvimbo dzakawanda wandu ihwohwo hausitotombosvika kana pa25% chaipo. Takatarisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South, Bulawayo neMatabeleland North.
Vamakoni vati vanoshushikanawo nenyaya yekuti vaongorori vavo pamwe nevamwe vanhu kunyanya kumaruwa vari kutyisidzirwa nemadzishe kana masabhuku, izvo zvatsinirwa naamairi ndaichipfunde vhavha vanove mukuru weZesin.
Zvinyunyutwa zvatinazvo zvakarerekera kurole yematraditional leaders, patiri kuona kuti vana madzishe vanomudanidza vanhu nokuvamanikidza kuti vanonyoresa. Uyezve zvinoitwa nenzira yemaproof of residence kuti kana usina kurerekera kune rimwe bato vamwe vanoramba kukusainira maproof of residence iyawo. Tozoonawo maobservers edu mune dzimwe nzvimbo vairambidzwa kupinda kuti vange vachiita basa ravo riri pamutemo, sezvo vachinge vakakreditwa kuti vange vachiongorora kuti zvinofamba sei.
Kushaya magwaro ekuzvarwa pamwe nekuunza magwaro asiriwo anodiwa ndizvo zvezvimwe zvikonzero zviri kunzi neveZEC zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa. Vatafadzwa mujeri avo vari muchirongwa chevechidiki vebato reMDCT chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota chinozivikanwa kunzi bereka mwana tiende, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti kushayikwa kwemagwaro ekuzvarwa ndiro remamwe matambudziko makuru akatarisana nevanhu munzvimbo yeulilima mudunhu reMatabeleland South.
Ukasvika paHomestead you find kuti there is about 6 people. Out of those 6 people you find there's only 2 people who have IDs and who can actually register to vote. The rest havana zvitupa, which is the generational problem yekuti ane chitupa ndimbuya nasekuru. Baba vevanhu probably vari kuma 18 years, vachangosvitsa 18 years kuti vaone zvitupa. Havana zvitupa because their parents have skipped the border to South Africa. Nenyaya yekuti havana zvitupa and economic situation yatinayo muZimbabwe ndoiri kufosa vanhu vaende South Africa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhofisi ya Registrar General panyaya iyi. Murongi wemabasa musangano reOur Male Human Rights Lawyers Network vati Nei Mukwewa vanoti sangano ravo rine chirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane magwaro ekuzvarwa.
Vanhu vakawanda vasina zvitupa, zvikonzero zviri zvakawanda. Vamwe vane vabereki vakashaika panguva yeguku yahundi havana kukwanisa kuzotora zvitupa, nevamwe vari kunzi maalien vakudzoswa vasina kupiwa zvitupa. Saka sesangano rakamirira kodzero dzevanhu nemamwe masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Human Rights Association, zvatakwanisa kuita ndezvokuti tapinda kuita uongororo, tapedza kuita uongororo toona kuti tingavabatsira sei. Vamweni tikuvanyorera maafidavit anotsanangudza zvikonzero zvekuti inda vasingawane zvitupa.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chinotanga musi wechina mbudzi 16 chichipera musi wazvita 1. Chikamu chechina chinove chekupedzisira chinotanga musi wazvita 4 chopera musi wazvita 19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.